Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikunguru 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chino chiri kutepfenyurawo paFacebook page yedu yevoashona.com. Enda ipapo mutitumirewo zvamunofunga kana kuti manhamba enyu efoni tigokufonerai tigova nepfungwa dzenyu nevamwe. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Asizo makazonyatsoverenga gwaro redu rese munoona kuti mune nzvimbo dzatakaona dzanga dzine matambudziko dzatinofunga kuti zeki ingadai yakaita basa rakatinakei.
Sangano reZimbabwe Election Support Network rinopedza kupepeta gwaro revavhoti uye rinoti pane zvakawanda zvinoda kuti zvigadziriswe.
And also takatarisa kune vanoongorora maelections aya vandakafana nanazi data journalism inenge yakutibatsira manje kukona kunyatso kuverify information kunyanya inobuda pana kana pavoters roll nekuona kuti zvarutaura ngezvechokwadi here zviri kutaurwa.
Vatori venhau vokurudzirwa kuva neruzivo rwakadzama rwedata journalism nguva yesarudzo. Zimbabwe Electoral Commission yatenderana neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kuti vadzidzisi vachashanda pasarudzo vapiwe mukana wekuvhota kwavanenge vachishanda vari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI rinoti rapedza kupepeta gwaro revavhoti. ZESNI inoti pane zvakawanda zvinoda kuti zvigadziriswe neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Ongororo yeZESNI inoratidza kuti gwaro revavhoti idzva ra2018 riri nani pane zvimwe zvinhu pane gwaro rakashandiswa musarudzo dza2013. Asi ZESNI inoti haina kukwanisa kuona kana paine vanhu vakanyorwa kanodarika kamwe chete sezvo isina kupiwa gwaro rechizvino zvino kana kuti electronic voters roll. ZESNI inoti zvakakosha kuti vawane gwaro iri. Mamwe masangano ari kuchema-chema kuti pane mazita evanhu vakawanda zvikuru vane mazita akanyorwa kanodarika kamwe chete. ZEC inoti ichiri kukwenzvera gwaro revavhoti iri. Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weZESNI vaAndrew Makoni kuti tinzwe nezveongororo yavaita.
Isu takakwanisa kuwana voters roll iyoyo mazuva mashomanana after pasita nomination court. Taiwana sezvo takanga takataura ZEC kumashure takati isusu tichakwanisa kuti tiaudite voters roll iyoyo kuti tione kuti yakabuda zvakanaka here. Saka takatanga kuongorora voters roll iyoyi kubva musi wa16 June 2018. Maitiro ebasa rataiita yanga ari wekuongorora zvinhu zvitatu. Chekutanga taida kuti tinyatsoona kuti yakanyorwa nemazvo here kana kuti iri accurate here. Saka taida kuona kuti degree accuracy yacho yakamira sei sei, maerrors akawanda zvakadini nezvimwe zvakadaro izvozvo. Uyezve taida kuona kuti voters roll iri current here kana kuti ndeye zvino zvino yechizvino zvino here kana kuti ndoo yagara iripo yekare iya. Yatoti the degree to which the voters roll has been updated kuti yasvika papi, iri kutaridza zviripo pari nhasi here kana zviri zvekare. Kechitatu takanga tichikuongororawo zvakare yatinoti pachirungu degree to which the voters roll contains all eligible voters.
Saka ongororo iyi makaita sei chaizvo?
Isusu takatanga taita exercise yekuona kuti population inogona kunge ichiregister sevavhoti yakawanda sei. Tichitarisa census yakabva kunoitwa achinge yakanga iri ya 2012 kana sangana. So ndiyo yaitibatsira kuti tikwanise kupredicta kuti tione kuti nhasa yemaregistered voters muzimbabwe vari pamakore anopfuura 18 ndeiti. Takatangira ku 7.2 million, ndiyo yanga iri namba yedu iyoyo. Ndokunge yaitangira pa 7.5 million. So ndozve zvimwe zvataishandisa izvozvo patanga tiri kuita voter roll yedu. Uyezve takashandisa nzira tichiita voter roll iyoyi. Takaita tinoti ongororo tichishandisa mishina yechizvino zvino macomputers kuti tione kuti yakamira sei. Zvakare takaita inonzi people to list iyi yandikutaura nezvayo ndeyekuti izvo tinoenda kuvanhu tona kuti totora yandingati maattributes awo kana totora nhamba dzavo dzechitupa masau nezvimwe zvakadaro izvozvo random sample tochizozvicheka kuti ivavo vari muhere muvoters roll ndo list to people. Then list to people yanga iri yekuti tinoenda kuvoters roll toona mazita evanhu vari muvoters roll toita again iyoyo random sampling toshinda muvanhu kuti tione kuti vanhu vakanyorwa mulist vari kuindirana here kana kuti vari kuconfirm here kuti vakarejistwa muvoters list iyoyo. So ndo list to people exercise yataita iyoyo. So ndo maongororo atakaita so patanga tiri kuita audit yedu. Chatakaona ndechokuti takatarisa voters roll yekumashure ya 2013 iyi tingati yanga yatinge yaimprovewo kubva ipapo. Voters roll ya 2013 nevoters roll ya 2018 pane musiyano wakati o watakanga taona pataita matest edu.
Asi muri kufadzwa here nezvamakaona?
Takaona chati chinotifadza chiripo chikuru ndechekuti pane improvement sezvandataura. Asi izvo makazonyatsoverenga gwaro redu rese munoonawo kuti mune nzvimbo dzatakaona dzanga dzine matambudziko dzatinofunga kuti ZEC ingadai yakaita basa rakatinakei kuitira kuti voters roll yachenge yakati chenei inoonekera. So mukatarisa audit report yacho iri kutaridza nzvimbo dzatiri kufunga kuti apa ZEC ingadai yakaita basa rayo zvakanaka.
Sachigaro weZesni vaAndrew Makoni vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reZimbabwe Solidarity Forum rinoti riri kugutsikana neongororo yakaitwa nenhengo dzaro gumi dzakashanya kuZimbabwe, dzichiongorora gadziriro dzesarudzo dzichaitwa mukupera kwemwedzi uno. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano waitirwa muJohannesburg, vamunjodzi mutandiri veZimbabwe Solidarity Forum vati kunyange hazvo sarudzo dzegore rino dzichiratidza kuti dzichaitwa murunyararo kupfuura sarudzo dzakamboitwa kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga muna 1980, pane matanho akawanda anofanirwa kutorwa nehurumende pamwe neZimbabwe Electoral Commission ZEC mukuona kuti sarudzo idzi hadzina mhirizhonga. Vamutandiri vati sangano ravo rakatumira nhengo dza aro dzakasarudzwa kubva mumasangano akasiyana-siyana anorwira kodzero dzavanhu kuti dziende kuZimbabwe kunoita hurukuro nevemapato akasiyana-siyana pamwe nekuona zviri kunetsa munyika sarudzo dzisati dzaitwa.
ZSF yakatumira vanhu gumi across the country mumaprovinsi ese vakagara vachihostwa nemaordinary Zimbabweans vachitarisa kuti zvinhu zvakamira sei mune zvematongerwo enyika, mune zveupfumi, mune zve mapepa nhau, mune zvemauto nemapurisa nezvimwe zvakadaro. Mumbo watakawana tarilisa ripoti kuti tipe veZimbabwe Electoral Commission vanove vanoona nezvekumhanyiswa kwesarudzo muZimbabwe, maobserva magovernments akaita sehurumende yeSouth Africa, SADC AU, EU nevamwe vakadaro tichitaridza nzvimbo dzinoda kuti dzigadziriswe kuti maresults zvichabuda musarudzo pamwe zvichida zvisave nekupokana kwakawanda pakati pezvematongerwo enyika.
Vamutandiri vatisangano rao richaramba richikurudzira SADC kuti ikurudzire nhengo dzayo kuti dzione kuti zviga zvayo munyaya dzesarudzo zvatevedzwa muZimbabwe. Asi vati nemamiriro akaita zvino munyaya dzesarudzo muZimbabwe, pane mukana mukuru wekuti Zimbabwe ichatyora zviga zvesadak, chizvarwa chekuDemocratic Republic of Congo uye chiri nhengo yeZSF yakaenda kuZimbabwe. Vaprince Abengu vati vakafadzwa zvikuru nekufamba kuri kuita gadziriro yesarudzo muZimbabwe.
Zvatakaona kuZimbabwe ndezvekuti shanduko iripo hayo, asi haina kunyatsoperesesa sezingatarisirwe neveruzhinji. Takaona kuti utungamiri huripo huoneka kuratidza kuda kuti zvinhu zvifambe nenzira yakasiyana nemaitirwo avo ekare, asi voita zvemwoyo wekuda kuramba vari ivo vane masimba. Izvi ndizvo zviri kuita kuti vaite kakuomerwa kuti voita sei pazvinhu zviviri zvinoti kuunza mutongo wejekerere zvinove zvinozoita kuti varasikirwe neutongi, kana kuti kugara vakazvipoteredza nevechiuto senzira yekuti varambe vachitonga.
Munyori mukuru wesangano reSouth African Congress of Non-Profit Organization, amai Titswalo Cassandra Makubela, vatiwo sangano ravo riri kufadzwa nekuti Zimbabwe yave kuenda kusarudzo, kunyange hazvo risiri kufara nenyaya yekuti vari kunze kwenyika havasi kubvumizwa kuvhota. Sangano reZimbabwe Solidarity rakurudzira ZEC, hurumende, mapato ose achange achikwikwidza muZimbabwe kuti vaite sarudzo murunyararo, sezvo sarudzo idzi dzakakosha mune ramangwana reZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Vatori venhau vanopfuura makumi matatu vakaita zvidzidzo zvokubudisa nhau pachishandiswa mashoko anobuda mutsvakiridzo kana akaunganidzwa nenyanzvi, kana kuti data journalism. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini, mumwe wevange vachidzidzisa vatori venhau vanoti sarudzo dzagara dzichishandisa manhamba pauwandu. Nokudaro vatori venhau vanofanirwa kuva neruzivo rwemhando yepamusoro kuitira kuti mashoko avanopakurira veruzhinji anzwisike nyore.
Bumbiro redu rinoti sarudzo dzedu dzinofanira kunge dziri verifiable, zvichireva kuti tombanwa kunge tine mukana wekuti zvataurwa neZEC tinokwanisa kuzvijekesa here kuti zvechokwadi ndozvaitika. Saka hatisisiri kutarisira sarudzo yekuti zvinenge zvataurwa neElection Commission ndizvozvo. Aiwa, hazvichenesi sarudzo yedu. Zvinochenesa sarudzo yedu ndeyekuti Election Commission ikati kwaprindwa maballots akati, vanobva vatiratidza kuti zvishuwa maballots acho ndeaya, tamasungirira pakati patichazomabuditsa kubva apa maaverenga maona aka maballots mangani. Ndo zvinofanira kunge zvichitapwa munhau izvozvo kuitira kuti dzisangova nyaya chete kuti ninge azohwina sarudzo kana kuti kwakati vanhu vakarohwa. Izvi zvakakosha kuti zvinge zvichitaurwa. Kunaka kwesarudzo hakungobudi nemungotaura nyaya kuti chakati ndo chakazoitika. Kunobuda nevapepi venhau vanenge vachienda kunofukunura vachitsvagiridza kuti zvataurwa chokwadi zviri kusapotwa here nemafacts ari supported nedata.
Mutori wenhau pachirongwa ichi Chris Musodza anoti panyaya yesarudzo panobuda nyaya dzezvehuwandu uhwo hunoda hunyanzvi pakuhushandisa nemazvo.
Data journalism inotipa zvinhu zvekushandisa zvinotibatsira kuti tigone kuona kuongorora kuti ichokwadi here chiri kutaurwa nevanhu, kunyanyanyanya vanhu vari kuvanenge vachikampena vanotaura manumbers ekuda kuratidzira kunge vane masimba, kunge vane vanhu vakawanda zvinonyanya kumarali. And also takatarisa kune vanoongorora maelections aya vandakafanana na ZEC. Data journalism inenge yakutibatsira manje kukona kunyatsokuverify information kunyanyanya inobuda pana kana pavoters roll yokuona kuti zvarutaura ndezvechokwadi here zviri kutaurwa. Even kukazoitwa maelections aya anenge akanzi akabiridzirwa, kana tine madata journalists anengagona kubatsira panyaya idzi, kuongorora nyaya nekuferefeta nekugona kunyatsoona kuti ichokwadi here chabuda ichi.
Nyanzvi munyaya dzezvidzidzo zvedata journalism vaMalvin Mukudu vanoti mamiriro aita zvinhu neshanduko yaveko mazuva ano, vatori venhau vanosungirwa kunzwisisa data journalism kuti kuitira kuti basa ravo munguva yesarudzo rive remhando yepamusoro.
Saka zvakakosha kuti majournalist edu anga achinzwisisa nyaya dzekushanda nemakombiyuta idzi kuti nyaya dzavanonyora dzingewo dziri nyaya dziri accurate uye dziri kuenderana nezviri kuitika mazuva ano. Mukatarisa kukuenda nyika kwakubuda ratingati data kana information yakawandisa, and majournalist edu kana asina maskills ekuti vange vachishanda neinformation iyoyi havakwanisunge vachiinforma nyika. Saka zviri in public interest, for example, kuti majournalist edu anga achitaura nyaya dzakaita se dzemaillicit financial flows nedzimwewo nyaya dzisingawanzi kutaurwa nezvadzo asi dzinenge dzichikwanisa kunge dzichinyoreka chete kana vachinge vachikwanisa kuverenga data nekushandisawo makombiyuta kuti vaongorore nekupepeta information yavanenge vavanayi.
Mukuru wemedia center vaNest Mudzengi avo vakaronga dzidziso iyi vanoti vatori venhau vanofanirwa kufambirana nenguva kunyanya mukunyora nezvesarudzo zvineudzamu.
Data journalism inyaya yokubudiswa kwemashoko kune humbowo huzere kwekuti panoshandiswa zvakaita semagwaro angabuda mudzinhamba, angabuda mumareport, angabuda paindaneti nezvimwe, kuti zvinenge zvichinyorwa nezvazvo zvinatsobuda kuti zvine uchokwadi. Saka iyi inyaya yehumbowo hunosimbisa zvinenge zvichibudiswa pakutapwa kwenhau nokubudiswa kumashoko.
Vatori venhau vanobva kunzvimbo dzakaita seGwanda, Bulawayo, Masvingo, Marondera, Mutare, Karoi uye nemuHarare vange vari pamusangano wemazuva maviri uyu wakapera nechitatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Lweda Moyo.
Justice Muzenda nasi vanotarisirwa kutambira zvitenderano zvakaitwa pakati peZimbabwe Electoral Commission ZEC nesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS. ATUS yakaenda kumatare edzimhosva ichida kuti vadzidzisi vachashanda pakuvhota vapiwe mukana wokuvhota kunzvimbo dzavanenge vaendeswa kunobatsira vanhu kuvhota. Gwetare ATUS vaDenford Halimani vanoti ZEC neATUS vakatenderana zvinhu zvishanu zvichasainwa naJustice Muzenda nhasi. Studio 7 yabata vaHalimani kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Chekutanga chatakawirirana ndechekuti mamembers eAmalgamated Rural Teachers Association nevamwe masivu 7 vakaiswa kuZEC semapolling officers panguva ino yesarudzo dziri kutevera vane kodzero yekuti vavote musi wa 30 July 2018 kana vanhu ivavo vakaregistwa zviri pamutemo uye vachikwanisa kuzozadzikiswa nemunhu wese anoda kuzovhota musi wa 30. Ndochekutanga chatakawirirana. Chechipiri chatakawirirana ndechekuti nyangwe munhu upi neupi zvake akadeployiwa kuseki ari mushandi wehurumende, akadeployiwa chero kunzvimbo ipi zvayo, ane kodzero yekuti andovhota. Saka nokudaro ZEC inofanira kutore matanho ekuti munhu iyeye aende kundovhota papolling station yaakarejistwa musi wa 30 uyoyo. Ndo chimwe chechitu chatakawirirana. Chechi 3 ndechekuti kuitira kuti vanhu ava vakaafektwa nedeployment vakwanise kundovhota, ZEC inofanira kutora matanho anosanganisira asi asingagumiri chete mukupa transport kubva kunzvimbo yakadeploya vanhu vachienda kumapolling stations avanofanira kuvhota. Vanofanira kupiwa break rekuti vakwanise kuenda kundovhota musi wacho wa 30 uyoyo, vozodzoka zvavo voenderera mberi nebasa ravo ravanenge vachiita rezvekuvhotesa musi wa 30. Chechi4 ndechekuti vashandi ava vehurumende vakaitwa deployed kuZEC semapolling officers vachapiwa mukana wokuti vaende mberi pamapolling stations avanondovhota kuitira kuti vagokurumidza kudzoka kubasa rekuvhotesa. In other words, vakapiwa priority yekuti vanongondosvika vachienda pamberi vondovhota kuitira kuti vakurumidze kudzokera paite minimum disruption. Then chechishanu chatakawirirana ndechekuti ZEC icharenja zvinofambiswa sei kuti vashandi ava vanenge vachidovhota kune dzimwe nzvimbo dzisiri pavanenge vachishandira vandovhota, including kuita marotations zuva rese kuitira kuti nyaya yekuvhota isanyaya yekukanganisika zvitereke. Chekupedzisira chatazowirana ndechekuti hapana anobhadhara macost eumwe maererano nenyaya iyi kunyange yaenda zvayo kukoti.
Avo vanga vari gweta rinomirira sangano revadzidzisi reATUS vaDanford Halimani vari parunhare muHarare neStudio 7. Musi wa9 Chikunguru, mutungamiri weEritrea vaIsaias Afwerki nemutungamiri weEthiopia vaAbiy Ahmed vakanyorerana chibvumirano chekugarisana zvakanaka mushure memakore makumi maviri okusawirirana. Kwemakore mashanu, Eritrea yawana kuzvitonga kuzere kubva kuEthiopia muna 1993, nyika mbiri idzi dzakange dzichifambidzana. Asi muna 1998 pakatanga gakava remuganhu uri pakati penyika mbiri idzi, zvikakonzera kufa kwemakumi masere ezviuru zvevanhu. Kunyange hazvo kurwisana kwakamira muna 2000, nyika mbiri idzi dzakange dzisingaonani. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vanoti America inotambira nemufaro mukuru chibvumirano chekudzidzana pakati peEthiopia neEritrea icho chapedza kusawirirana kwange kuripo kwemakore makumi maviri. VaPompeo vanoti America inorumbidza kushinga kwevatungamiri vaviri ava vaAbiy vokuEthiopia navaIsaias vokuEritrea mukuunzira vanhu vavo runyararo kuti vabudirire uye kuti vapindudze matongerwo enyika dzavo. Kufambidzana pakati penyika mbiri idzi nokunyorerana chibvumirano cheusawira nekudzidzana kwavave kuita kuchaunzira vanhu vavo mikana yokuwirirana mune zveupfumi nekusimbaradza usawira. VaPompeo vanotizve America iripo kutsigira chibvumirano chenyika mbiri idzi nokudzikurudzira kuti dzishande zviri pachena. Kugarisana murunyararo pakati peEthiopia neEritrea kuchauyisa kugadzikana nebudiriro mumatunhu eHorn of Africa neRed Sea. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nokutanga kudzidzana zvekare kwenyika dzeEritrea neEthiopia.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kufungwa nevanhu mugadziriro yesarudzo pamwe nezvishuwo zvavo zveavo vari kukukwidza musarudzo idzi. Hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanga nhasi.
Ini ndinonzi Miriam Shainengo, ebato reMDC Alliance rinotungamirwa naPresident Advocate Nelson Chamisa. Ndiri kukumbira kuti vanhu vemukuwadzana constituency muguta reHarare vandivhoterewo musi wa30 July 2018 kuti ndive mumiriri wavo mudare reParliament.
Pane zvamuri kuvimbisa here kuti muchaitira vanhu vemukuwadzana?
Ndinovimbisa vagari vemukuwadzana kuti vanenge vave nemumiriri wavo anotaura nhuna nezvishuviro zvavo mudare reParliament achiona kuti zvazadzikiswa. Ndinodaro nekuti ndiri mugari womukuwadzana. Mandinofamba ndichiita door to door nemisangano yakasiyana-siyana, ndinosangana nevana vasiri kuenda kuchikoro, nekuti vabereki nanambuya vakasirwa vazukuru havasi kukwanisa kubhadhara school fees. Ini ndichaona kuti mutemo unoti vana ngavasadzingirwa school fees wazadziswa, kwete kungotaura chete sezviri kuitwa nezanupf. Vana vechidiki vakawandisa mukuwadzana havana mabasa, vanoswera vachitamba sunuka, njuga nekunwa nekuputa zvinodhaka, asi ivo vane madegree avo nemakosi avo avakaita. Ndingaverenga nhamo nematambudziko zviri mukuwadzana, handingazvipedzi, nekuti vanhu vemuZimbabwe sevagari vemukuwadzana vatambura. Asi chandiri kuda kukurudzira vagari vemukuwadzana zvese nevagari vemuZimbabwe ndechekuti ngavavhotere President Advocate Nelson Chamisa veMDC Alliance pau President musi wa30 July 2018 kuti nhamo dzese dzandataura nedzimwe dzandisina kutaura dzikwanise kupedzwa nekuti vachamisa vachauya neutungamiriri huri mugwaro redu rine udzamu redocument redu rinonzi SMART.
SMART document ii inovimbisa chii?
SMART document reMDC Alliance ndiro gwaro rinotaura pamusana pekuti tichagadzirisa sei nhamo dzemabasa, pamusana pekuti development munyika ichaita sei, pamusana pekuti hupfumi hwemuZimbabwe hwenyika yakakomborerwa huchagadziriswa sei kuti vagari vese vemuZimbabwe vakwanise kuwana chavanobata pane zviri kuitika panguva ino zvekuti vashoma ndivo chete vari kungorarama nekudya uchi hwemunyika ino. SMART document ndiro rinoburitsa zvakare nyaya yeChamisa ke inoita kuti vanhu vakwanise kurapwa zvakanaka zviri pamutemo zvisingadhuri zvinoita kuti munhu wese anenge asinganzwi zvakanaka akwanise kuenda kunorapwa. Kana tikavhotera President Advocate Chamisa veMDC Alliance musi wa30 July kuti vaite president, kuitimu yavo yese kubva kumamembers of parliament kusvika kumakansela, nhamo dzedu dzinenge dzapera nekuti gwaro ravo resmart document rinotitaurira kuti MDC Alliance inogona kutigadzirisa nhamo dzedu sevana vemuZimbabwe.
Tine munhu parunare ndiva Admiral Chibanda vari kuSouth Africa. Muripo here parunare apo?
Ndiripo parunare.
Tinotenda chaizvo. Titaurirewo zvamunofunga nhasi.
Inini ndaifungawo kuti semugari wemuZimbabwe ndiri kuno kuSouth Africa tiri kushanda kuno kuzvina zvinonyatsoitawo zvakanaka. Dai zvanga zvaitawo kumusha kwedu zvinhu zvanaka zvakanaka, avo vapiristira chigumba vanoona nezvemaelection vaonawo vapuritsawo magwara ari kudiva nemamwe mapato kuti sarudzo dzigofambawo zvakanaka, nyika yedu ramangwana rive rakanaka, vozoita tambura tiri muno kusango kwatiri kutsvaga chekubata.
Aiwa, tinotenda zvikuru, tinotenda zvikuru chaizvo. Vateereri, musakanganwa kuti munogona kuenda paFacebook page yedu voashona.com mukatitumira mameseji enyu kana manhamba enyu tigokufonerai tigogovana pfungwa dzenyu nevamwe. Aiwa, tatenda chaizvo vachibanda, tatenda zvikuru. Hongu. Mazvita enyu. Tino tiri kugashira mameseji akati wande ari kubva kuvanhu vakawanda zvikuru. Love more huhunyana anoti very clear handisi kuona kuti shoko racho rari shoko rakadiniro. Ndipana D Ndongwe anyora hake nechirunga achiti vanhu kuZimbabwe vanofanira kuchiregera zvinhu zviri kuitwa izvi nokuti 38 years, makore 38 vanhu vachingotambura haasi rokutamba nawo. Saka vanhu veZimbabwe kwanzi chenjererai. Admiral Chibanda tabva tataura naye kuzvino. Kuna Robert Mashinga anoti ndikukuonai tiri kuno kuBotswana. Tinotenda chaizvo, murambe makadaro, tirambe chikudzaiwo nyaya yezvikuri kuitika kuZimbabwe. Kuna Justice Muchenje ari kuti ndiri muGumbeze kuHarare. Aiwa, chero muchiri va zvatinotaura tinofara nazvo. Kuna Jenny Mufundu ari kutiwo ndiri kuBotswana, ndiri kukuonai ndiri kuno, tinozvitenda zvikuru, tinokukudzai. Naprivilege Moyo, Gladys Mafura, Henry Soko nevamwe vakati wande, tinotenda chaizvo kuti mawana nguva yokuti tarisa kana kutiteereravo. Tinoimba kuti muchadzoka zvekuyana remangwana muchitipawo mapfungwa dzenyu kuti vamwe vanzwe zvamunofunga vezviri kuitika munyika mazuva ano. Tinotenda zvikuru. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe Election Support Network inoti haisi kupiwa nezec electronic voters roll. Vatori venhau
vokurudzirwa kuva neruzivo rwemhando yapamusoro munyaya dzedata journalism. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi. Ini ndini Tanonoka Wande tiri muWashington DC.